This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manira anasi, uri musi wemugovera COVID-19 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Makristu obatana mukunamata nhasi akamirira kucherechedza zuva rekumuka kwaJesu mambakwedza.
Tinotarisira kuti takupera kwemwedzi vhiki rinouya vanhu vese vange vapedza kutora matenzi avo nekubatsirwa kutakurwa kuti vaende pamapadzimbasa weizo.
Hurumende inoti ine chivimbo chekuti mukupera kwemwedzi uno vanhu vose vanenge vabva kuchingwizi vachienda kunwa netsi kumasvingo.
Pachirongwa ichi tiri kushanda nepepfa kuti tidzivirire njodzi dzeHIV muvanasikana kuburikidza nekutarisa zvinokonzera utachiwana manasikana zvinoenderana nemagariro edu.
Muzinda weAmerica woshanda nemasangano akazvimirira kugadzirira chirongwa cheHIFA. Tichakupai mitambo yenhabvu yePSL iyo iri kutambwa mangwana nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Makristu akawanda munyika abatana nhasi muzuva repiri rekucherechedza zuva rakarovererwa Jesu pamuchinjikwa reEaster Saturday. Vatenderi vakawanda vanonzi vaungana mudzisvondo dzavo vachinzwa shoko pamwe nekushumira vakamirira kumuka kwaJesu kubva mukuvakafa mambakwedza amangwana. Vatenderi vechiKristu vanoti Jesu akafa, akavigwa, akamuka muzuva retatu uye nechiitiko ichi vatendi vakaregererwa zvivi zvavo zvose vakatenda nekutambira ruponeso. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwaShepa Skiti vanoti vane tarisiro yekuti vanhu vose vari kuchingwizi vange vaenda kunzvimbo itsva yavari kupiwa nehurumende yekunwa Nancy Range. Vanhu vakawanda vakabviswa kutokwe mukosi uye varinoti vanoda kutanga vapiwa mari vasati vaenda kunogara patsva nekuti havana chivimbo nekuti hurumende inozovapa mari. Tabata vaBasikiti kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Over 900 vaenda kundoona matenzi avo vachindotema-tema kuti vagoisa matenzi avo. Saka tinotarisira kuti pakupera kwemwedzi vhiki rinouya vanhu vese vange vapedza kutora matenzi avo nekubatsirwa kutakurwa kuti vaende pamapadzimba dzavo idzodzo.
Ko vanenge vasina kuenda vachaitwa sei?
Aiwa, hatitarisiri kuti pane anenge asina kuenda. Kune anenge ati haadi kundogara magariro iwawe emuresettlement unoda kuenda kumwe. Mikana iyoyo tinovasunungurira kuti vanenge vasingadi kugara pamaresettlement apa ndo vatichazoona kuti vangani then tonzwa kuti vanoda kuita magariro api to hatinozovabatsira kuti vaite magariro iwayo anenge asiri ekurima vachidiridzira vamwe vacho kana kune vanoda kuita zvokundogara zvavo kutauni vobatsirwa kuita magariro iwavo kuti aiwa vachisiyana zvavo nekubva muvabve mukembi vachiinda kwavanenge vachida kuti vandogara magariro avanofunga voivo.
pa nyaye mari inozobatsirwa nevanhava vari kuda mari yakawanda zvakadi uye hurumende yakwanisa kuunganidza yakawanda zvakadi
mari inosiyana kuti pavaluation yaiitwa vamwe vanenge vakavhaliwa misha yavo yakavhaliwa kuti vangawana 2000 vamwe 5000 chisiyana siyana kudaro saka imari inosiyana maererano nekuti wanga wakavaka musha wako zvakadini kuti udzi waudzorerwa kuti undokwanisa kuvaka asi pakutaura nekuronga kwedu sehurumende tinoona kuti misha yavo nezvanga zvakatovhaliwa ipapo zvinotova zviri pasi pomusha wemandorokwati watichati uvakwe ikoko
gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe bhasikiti vachitaura vari parunare kumasvingo hurumende yeamerica inoti ichashanda neHarare International Festival of the Arts kana kuti HIFA mukuzivisa vanhu nezvechirwere chemukondombera kuburikidza nestendi chaiswa muna First Street pasi pechirongwa cheUS President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR pasi pechirongwa chePEPFAR Zimbabwe yapiwa mari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora muna 2013 uye mugore rino masangano achange achishanda nehurumende yeamerica musi uyu anosanganisirawo reTag a Life rinorwira kodzero dzemwanasikana tabata mukuru weTag a Life muzvare Nyari Mashaya Mombe
pachirongwa ichi tiri kushanda nePEPFAR kuti tidzivirire njodzi dzeHIV muvanasikana kuburikidza nekutarisa zvinokonzera utachiwana mwanasikana zvinoenderana nemagariro edu dzatingati tsika nemagariro dzinenge dzakashata tinoziva kuti tsika nemagariro dzedu dzakawanda dzakanaka asi pane dzinokonzeresa kuti vanasikana vave kuwana mukondombera nyaya dzekurodza vana vachiri vadiki nyaya dzekubatwa chibharo saka zvatinenge tichiita muna festivi tichange tichiratidzira kuti vanasikana vangadzivirirwa sei nevanakomana vanakomana vangaiteiwo sei kudzivirira vanasikana munjodzi dzeHIV
zvii chaizvo zvamunenge muchiita kuti vanhu vanzwisise nekurudziro dzamunenge muchiita dzezvirongwa zvenyu munenge muchivapa mapepa here kana kuti chii chaizvo chamune muchiita
pachange pane zvinyorwa zvakanyorwa zvinokuratidza kuti iwe semunhu ungaita sei kudzivirira vanasikana munjodzi dzekuwana utachiwana kana kungoti mirizhonga dzinowana vanasikana saka pane nyaya yemapepa panewo twinhu tudobidobi chatichange tichiita zvatingati marisk bands zvichahwiniswawo vanhu vachange vachiuya kustend kwedu vamwewo vachawana matishet akanaka sterek atinawo sekuti tikwanise kunge tichifarawo tese tichidzidzisana panguva imwe chete
mukuru wesangano reTag a Life muzvari Nyari Mashaya Mombe vari parunare muHarare iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum icho tinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington apo veruzhinji vari kurangarira zororo reIndependence neEaster tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nevamwe vasikana vanodzidza pachikoro cheArondale School vasikana ava vamwe veboka rinonzi Arundel School Cultural Choir and Marimba Band uyezve vari kushanya muguta reWashington neNew York umo vachange vachiimba nekuridza marimba kusvika svondo rinouya Taita rombo rakanaka kunge tiine mumwe wevaimbi ava tatenda chimedza uyo ari pasi pechirongwa ichi ndokukwazisa pano pachirongwa chemadzimai tatenda
makadi henyu
tatenda tinoona kuti muri muno muAmerica pari zvino makafambira chii
takafamba kuti tione nzvimbo dziri muAmerica nekuimba tichiratidza vanhu zvatinoita kuZimbabwe
makadzidziswa nani kuti mukwanise kuimba tombotarira kuti Swahili haitaurwi muZimbabwe
tinoteerera vaimbi vanenge vakaimba nziyo idzodzo tobva tadziimba isusu
iwe une makore mangani
2017.
Uri kuiona yakamira sei America uchitenzanisa neZimbabwe?
Yakanaka, yakachena, but asikunotonhora.
Chimbotiimbirawo zvimwe zvezvimwe zvimbo zvamuri kuimba ndezvipi zviri kunyanya kufarirwa nevagari vemuAmerica?
Yatiri kunyanya kuimba inonzi Malukazana.
Ungakwanisa kumbotitsemurirawo here Malukazana?
Tekumbodana vamwe tozoimba manje manje.
Varipo ipapo? Makwana here?
Takwana.
Chititsenhuriraiwo kaimbo kari kufarirwa neveruzhinji.
Ewe.
Vawetule impilo, inyimpilo yo. Inzimiye sabeka, kangelani umham, sesitibo, mono siye kaya. Bawetule impir, engipile yo, inzimiye sabeka, kangelani umham, sesitibo, mono siye kaya.
Kanonakidza zvishu akanobata moyo kaimbo kenyaka. Kanorevei?
Murora ari kuimba achitaura naamweni wake achikomplena kuti vana vake vanzwa vakutambura. Saka vari kumuti yauye Murora kumba.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda tatenda achimedza kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Handafara kuva pachirongwa chenyu. Maita basi.
Tatenda chimedza mumwe wevadzidzi vepa Arundel School vanga vari pachirongwa chekushanya muno muAmerica nekuNew York uko vanga vari kuita zvekuimba nekuridza marimba. Chirongwa chemadzimai ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chako.
Kode nandi na wanino venga ane muna lina daka Saka warwandi wane kutenga zone mazono variku Mazono variku nara mande shipi jine ine wewewe unilaku
Zikira ngu dinenze Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor Makatera kustudio 7
Sienda kateru chene tepachi Uriku jine tazwe life yang mawupe mazi anasienda.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu umwe watinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemhuri dzekumanzvire dzakarasikirwa nehama mutsaona yemotokari yakaitika gore rapera. Mhuri idzi dzakazobatana svondo rapera dzikaita munamato wekuchenura nzvimbo iyi. Muhurukuru yedu tina Muzvare Birikidzai Mutetwa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Muzvare Mutetwa.
Ndiripo makadiwo.
Muzvare Mutetwa, tinonzwa kuti svondo rapera pakaitwa munamato mukuru kwazvo wekuchenura nzvimbo yakaitikira tsaona yemotokari kumanzvire yakatora upenyu hwevanhu vaidarika makumi maviri. Ungatiudza kuti munamato uyu wakafamba zvakadii?
Chokwadi munamato iwoyo wakaitwa, munamato wakafamba zvakanaka. Vakuru vehurumendewo vakaronga munamato iwoyo zvakanaka nevafundisi. Munamato wakarongwa nevafundisi vemuno muChipinge District neManicaland.
Machechi mangani akawanikwa achipindawo pamunamato?
Panga paine machechi akawanda anosanganisira United Church of Christ in Zimbabwe, Zayoja, Methodist Church in Zimbabwe, Methodist, AFM, Baptist. Lingati machechi mazhinji, vese vanosanganisirawo vana maZion, majekenisheni, vana masowe, vese vanga varipo.
Tinoona kuti mukutanga kwegore rino makamboita mabira ekuchenura nzvimbo iyi. Makuwanikwa zvakare makuita minamato. Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei veruzhinji vanzwisisa.
Veruzhinji vangada kunzwisisa kuti zviri kufamba sei nekuti chinhu chakakatya madza munhu wese kuti munyika yedu neZimbabwe hazvisati zvamboitika zvinhu zvakadaro. Saka kuda kuedza kutsvaga nepose patinogona kuti kuda vadzimu here kana kuti ndiMwari akaita kudaro. Asi kunyanya-nyanya kuda kuti vanhu ivavo vakashaika mutsaona yavo izorore nekuti vanhu vakafa vatambudzika.
Pane zvanga zvichinzi zviri kuonekwa panzvimbo iyi. Mushure mokunge paitwa chenura yakaitwa yebira naiyo chenura yamaita yezvino izvi yeminamato iyi. Pane zvichiri kuonekwa here?
Zvina hapana zvatiri kumbonzwa.
Zvii zvanga zvaakuitika zvekuti mungadai makafunga kuti mama anonoka kunge muchiita chenura idzi?
Vanhu vanga vakuti pamwe pacho uchiendapo unongonzwa noizi vanhu vachiita sevari kuchema. Vamwe vanongoti ukasvikapo unongoona zvinhu zvisinganzwisisiki kuti zvii. Asi isusu sevanhu vasingagari nzvimbo ipapo hatina hedu chatakamboona kukunzwa nevanhu vari kugara ipapo nekuti vamwe vanhu vari kugara ipapo vakatotama.
Kuzvari mutetwa, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuronggerawo kuita nhasi zvatanzwa kuti muda kuitira tete venyu?
Muzuwana nhasi tiri kuita nyaradzo yekunyaradza tete vedu semunhu aienda kuchechi vaiva mairwadzano.
Pane zvimwe zvichatarisirwa here zvekuramba muchichenura nzvimbo iyi kana kuti munofunga kuti zvamboitwa kusvika pari nhasi nemhuri zvakwana?
Pari zvino pane nyaya yekuti Chifu Musikavanhu pavakauya tichitaura nenyaya iyi pachiitwa munamatava, Chifu Musikavanhu vakati vachada kugara futi pasi nemasadunhu avo vaone kuti voita sei nenzvimbo iyoyo nekuti vaida kuti paitwe chivakwa chinoda kuitwa ipapo uyezve paitwe rimwe bira nemasabhuku ese munzvimbo yemachifu.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai muzvari mutetwa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Ewa, tinotenda maita basa.
Manga makateerera kuna muzvare birikidzai mutetwa vanove mhuri yevanhu vakarasikirwa neupenyu mutsaona yemotokari yakaitika kuchisumbanje gore rapera. Muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Ngatisanganei zvakare svondo rinotevera apo tichange tichitarisa zvine udzamu zviri kuitika muupenyu hwedu. Anokusiyai mumaoko aBlessing Zulu, ndini Jonga Kandemire ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga nacho chirongwa Our Lives. Munhau dzemitambo tombotarisa nhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League ichatambwa mangwana nemusi wemuvhuro. Mangwana Easter Sunday, Wange ichatamba neTriangle United kuColliery, Shabani Mine ichatamba neBlack Rhinos kuMaglass, Capes United ichatamba neBuffaloes kuGwanzura, kuchitiwo Chapungu ichatamba neHow Mine kuAscott Stadium kuGweru. Nemusi wemuvhuro, Chicken Inn ichatamba neFC Platinum kuLuveve, Chiredzi ichitamba neHighlanders kuchishamiso, Bantu Rovers ichitamba neDynamos kuBaba Fields, Koti ZPC Kariba ichitamba neHarare City kuGwanzura. Tenda nako kambo Sean Timba kubva kuna Suleiman Jibetu chichiti muve ne Easter yakanaka.
Thanks Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC.